Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 22/10/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kusvika pari zvino, varume vasere chete ndivo vanonzi vakwanisa kunyoresa mukukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Aiwa, process yakanaka chose, hatina kuwana zvinga mpinyo pataenda kunoisa mapepa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kudare renomination court.
Zekenga ichingoda tsamba kubva kuna Ian McConney, Councillor Ian McConney, vanova ivo mukuru weelections directorate vachikonfirma kuti masignatures ari kuzek ndo avakasubmita here.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti nengo dzaro zhinji dzakwanisa kunyoresa kunyangwe ranonoka kuzivisa vamwe vainge vachikwikwidza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Varume vasere chete ndivo vanonzi vaive nemapepa ainge atambirwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC uye vakabhadhara mari yekuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vamwe vanonzi vainge vatatarika kuti vawane mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti $20,000 kana kuti mari inodarika miriyoni zana nemakumi matatu nemasere emunyika kana kuti RTGS 138,531,528 kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vakaudza Studio 7 kuti vainge vakwanisa kuendesa mapepa avo akatambirwa. Vanoti mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change, vaimbo veGurukota uye vakadzingwa mubato reZANU-PF vaSevia Kasukuere, vaDouglas Mwonzora veMDC, vaLove Mo Maduku veNational Constitutional Assembly uye vaHarry Peter Wilson veZimbabwe Coalition for Peace and Development, vaTrust Chikohora veBulawayo Union of Zimbabwe uye Dr. Gwinyai Muzoriwa veThe UANC. Kusvika pataenda pamhepo pange pasina mudzimai anga atabudirira kuendesa mapepa nemari zviri kudiwa kuti akwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika, sezvo muzvare Linda Masarira veLEAD naamai Elizabeth Valerio vebato reUnited Zimbabwe Alliance vaiti vainge vari kunetsana nedare nenyaya yemari ichinzi haina kukwana kana kuti pange pasina umbowo hwekuti vabhadhara. Kunyange zvange zvichiratidza kuti zvinhu zvange zvakaita manyama amire nerongo, gurukota rezvemutemo vaziyambi vaudza Studio 7 kuti zvakafamba zvakanaka.
Aiwa, process yakanaka chose, hatina kuwana zvinga mpinyo pataenda kunoisa mapepa. Saka tiri kuti twenda haina kuwanda inoratidza kuti munhu akadaro anokwanisa kubvisa 20 anokwanisa kuti azotungamirira nyika asingabe.
Mutauriri webato rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vanoti kunyangwe bato ravo rakanonoka kuisa mazita evamiririri vavo vese vakazokwanisa kuzadzisa izvi mukati menguva yakatarwa.
Zekenga ichingoda tsamba kubva kuna Ian McConney, Councillor Ian McConney, vanova ivo mukuru weelections directorate vachikonfirma kuti masignatures ari kuzek ndo avakasubmita here. Saka tsamba iyoyo yakurumidza kuya payangouya zvinhu zvese zvava zvafamba mune zvakanaka. Munhu wese akwanisa kufaila, munhu wese akwanisa kuti abhadhare mari yanga ichidiwa. Saka ipapo CCC yakarongeka zvinhu zvese zviri in order.
Bato reMDC rinotungamirirwa navaDouglas Mwonzora harina kukwanisa kunyoresa vamiriri varo vese sezvavakanga vakatarisira. Mutauriri webato iri vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti havazivi kuti sei zvafamba nenzira iyi. Vati tibvunze mutungamiri webato ravo vaDouglas Mwonzora pauzima, asi vati bato ravo ragona kuisa madzimai nevechidiki vakawanda kunyanya kumakanzuru.
Muchacherechedza kuti MDC taisa vechikadzi vakawanda vanoita over 80% pamsoro pe list ye PR nekuti tinovimba kuti vakadzi vanhu vanogara vari vakavhura nzeve kana kuti vari musociety vanoziva zvinonetsa society uyezve mukuzvibata kwavo kakawanda kacho vanenge vachida kuita zvinoita kuti mhuri dzikure dzigare zvakanaka. Muchacherechedzawo kuti MDC ndiyo yakatotanga kutoisa vadiki meya vanga varipo vamuguni ava vari kubuda nadeputy wavo vamulandu vakaiswa neMDC. Saka tinotenda kuti mamwe mabato achatevedzera zvakaita zvatakaita mu-2018 electoral cycle voisawo vechidiki.
Amai Gertrude Mutunami vebato reForest Party vanoti vanyoresawo kukwikwidza kubudiriro South uye vanoshuvira kusimudzira madzimai mudunhu iri. Nhasi ndipo pari kutarisirwa kuti panenge pajekeswa kuti ndevapi vakakwanisa kuendesa mapepa avo akatambirwa. Kunyangwe dare richifanira kuvhara nenguva dza4 masikati, munhu wose anenge apinda nguva idzi dzisati dzakwana anokwanisa kubatsirwa.
Bato re-CCC kumasvingo rinogona kunge richasangana nedambudziko rekutsemurwa kwemavhoti pachigaro chemumiririri wemasvingo Eben mushure mekunge vanove meya wemasvingo vari pachigaro pari zvino vaColin Maboke vakasvitsa mapepa avo kudare renomination court nezuro kumasvingo ekuti vakwikwidze vakazvimiririra. VaMaboke vanoti vakatora danho iri mushure mekunge bato re-CCC ravarasisa uye risina kuva pachikonzero chekuti sei vakanga vasiri kukwikwidza vakarimiririra musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu. VaMaboke vachange vachikwikwidzana navaMartin Mureri avo vachamiririra CCC. VaMadoc Chivasa vange muchandiregerera. VaMadoc Chivasa pamwe nenhengo dzinobva kuZANU-PF neMDC inotungamirirwa navamonzora. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ya, ichokwadi kuti ndakwanisa kusubmita manomination forms angu zvakanaka kuZEC agamuchigwa. Ndichange ndichikondesta House of Assembly ndiri muconstituency yemasvingo Eben.
Chii chakasvitsa kuti mutore pfungwa yekupinda muchikwikwidza makazvimirira imi mamuri webato re-CCC?
Chandikonzeresa kuti ndimire seindependent inyaya dzokuti kwandika applya kwachona kuti ndimire ndiri semember for House of Assembly ku-CCC ndakadisqualifiwa. After disqualification hakuna akambondiudza mareasons ekuti iwe wai wadisqualifiwa. We thought kuti tiri kuenda kupati tsva yatiri kutanga zvinhu patsva, but ndakangwana zita rangu richinzi iwe rako haripo. Ndakashaya kuti ndingabvunzani sezvo iri party isina mastructures kuti saka mareasons edisqualifications ndeapi. Kusvika nemusi wemande ndazofunga kuti chirega ndichitomira nokuti hapana chandogona kuwana ku-CCC nokuti handina wamboita shungu dzokuda kundiudza kuti neiwe takakudisqualifiwa.
Ko vagari vemasvingo vari kuti kudii nedanho irori ramatora rekuti munge muchipinda makazvimirira?
Vanhu vemasvingo pamwe chete ndo vamwe vakakonzeresa kuti ndimire seindependent member pamaelections ari kuitwa nenyaya dzokuti vanoziva basa randikaita rinoonekwa panguva yangu yandaa ndiri mumeya. Ndakasevha 5 years dzangu dziri mumeya. Tinoziva kuti mumaguta akawanda muno muZimbabwe panobuda zvakawanda zvekunzi kune mameya nemakanzura asungwa nenyaya dzehuori, but muno masvingo takawanikwa takangochena tine mabasa tikaita akanaka tichishandisa mari dzataikolekta kubva kumaresidence nedzataipuwa necentral government.
Avo vange vari meya wemasvingo vari pachigaro pari zvino vaColin Maboke vari parunhare kumasvingo kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo vachakwikwidzana navamaboke vakamiririra CCC vaMartin Mureri kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyoyi.
Nichokwa adi mkoma, imeo ndawani kwa nchisa vika na pepa angu nchisi miri ya batoredu mashiza eden sa MP and nomination process ya zamba za kanaka.
Tanzo wa mwachichema ne nyadze mari iliku badaris kwa waruda ukwikwiza. Kana utiangashi badaris kwa wangwa shida ukwikwiza. Imeo amuna wita wa iridambu ziko ne nyaye marizi.
Nichokwa adi mkoma, nyaya ye marizi achi badaris kwa wangu. Imari yanga yaka wandisa. Asise wanu wanenga waka higa zirira, waka anga wazizuwa kare, taka gara ya bichara higa zirira, kutishike pazwara na asitine mari za kaita sezo so. Asini mari zimoneza kuchi wanu, chikata kutuwa risa kumari zeza, chate zimoneza kutuwa miyo wawa nipe wachua na mari za kaita sezo so.
Tinozo uti wa mwe wa menge mui na umba torenyi RCCC, wari shakare mea we Masvingo, wa Colin Maboke, wa zvipira kupinda vachikwikwidza vari munhu akazvimirira kana independent ungatudzowo kuti chii chatora nzvimbo
ndipanganya hange kukomendera Meya Maboke nekuti munhu munomo unesarudzo yake anogona kutora nenguva yaanenge achigona kuti aitore ize mubumbiro rebure mutemo rinoti munhu une freedom of association kana kuita dissociate saka ivo vanenge vaona zvakakodzera zvavanenge vaita nezvinhu nemaonero avanenge vaita saka ndozvenge zvasvika pakuti vazoti anhu akutora gwara izvi
asi zvichaukanganisa iwo zvakadii tichiona kuti panenge paakutsemurwa mavhoti kap kana vavhoti
handinganyanyi zvaungoda kutaura kuti pachatsemurwa vavhoti here nekuti vavhoti vanoziva zvavanoda havasi vanhu vangadzidziswa kuti vangada kuita zvechiiko zvino zvavanenge vasingazivi saka ivo vavhoti ndovachatisaidi vanoziva zvavanenge vachida kuti ramangwana ravo renge rakaita
avo vange vari vachamirira bato reCCC musarudzo dzeparamende mudunhu reMasvingo Urban vaMartin Mureri vange vari parunhare kwakare kuMasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Vashandi vemumigodhi vanonzi vari kuchema nerekuti mari dzavanotambira hadzichakwani uye vave kuda kuti vatambiriswe nemadhora ekuAmerica chete. Sangano reZimbabwe Diamond and Allied Mineral Workers Union, ZDAMWU, rinoti kunyangwe hazvo vashandi vepamigodhi vari kutambira imwe mari yemihoro iri yekunze, vari kurarama muurombo nekuda kwekurasikirwa nemari yavanotambira mumadhora emunyika. Vashandi vemumigodhi vakawanda vanowana zvikamu 56 kubva muzana kana kuti 60% zvemihoro yavo nemari yemuno uye zvikamu 40 kubva muzana 40% iri mari yemadhora ekuAmerica. Munyori mukuru musangano reZDAMWU Justice Chinema vakurudzira vashandi kuti vagadzirise dambudziko ravo nechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kubata vakuru veZimbabwe Chamber of Mines vanomirira makambani yemigodhi akawanda kuti tinzwe divi ravo. Asi ZCM inoti vari kutarisirwa kudzikira kwezvicherwa nekuda kwekushayikwa kwemagetsi nemari yekunze. Vanoti vari kutarisira kuti mari dzavanoshandisa dzikwire nezvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15%. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano revashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Javangwe Nomboka kuti tinzwe maonero avo.
Ya mkoma isuse National Mine Workers Union of Zimbabwe hatisi kufara zvachose sevashandi vemumigodhi nemihoro yatiri kupuwa yakapatsanurwa kuti RTGS tinda bengireti neUS kaposhen kadik izvozvo zviri kuti bata zvikuru sokuti hakuna chicherwa muZimbabwe chinotengeswa neRTGS asi vari kutotengesa neUS vowirirana nehurumende kuti aiwa pane chinhu chinonzi retention ivo kana vatorerwa vabirwa mari nehurumende uko ivo vouya vobirawo mushandirwe anenge asina chaabirwa mari iri kubiwa ndeyemushandi nekuti ndiye asina auditor ndiye asina munhu anomurangarira nekuti vashandirwi chavanodai production yavo kana vaiwana vonotengesa pamaketi yekunze zvicherwa zvavo, voita matumbu anorembera, asi mushanda chinonga sesene muromo.
Chinoita kuti imi sevashandi muswanzwikwe chii mane nguva yakareba kaimi muchichema nenyaya iyi?
Dambudziko ratiinaro isu sevashandi vemumigodhi, chekutanga hatina kubatana. Kubva kwatiri isu vatungamiri vemaunions hatina kubatana. Vashandi vacho mumapoka mavo, mumacommittees, mumaworkers committees mavo havana kubatana. Mumapoka mavo sevashandirwi, sevashandi vari kushandira migodhi yakasiyana siyana, pachavo havana kubatana. Saka maemployers anoteka advantage. Kana vatora advantage, maemployers anoziva kusveta simba remushandi kusvika pekupedzisira. Nechikonzero chekuti mukana wokusabatana kwedu iwoyu uchatiita kuti tirambe tichisvetwa simba redu kusvikira kasingagumi.
Ko, mashoko ekuramwa mabasa atiri kunzwayo zvakamira sei?
Ndinoti kuvashandi ngatibatanei. Tikabatana isu seNational Mine Workers Union of Zimbabwe tine hwaro hwatakatoisa in place kare hwekuti tiite national strike ichange yakabatana nemacommunities ari munzvimbo dzatinenge tichishanda tiri sevashandi. Nekuti vashandi vanobva mucommunity. Takambozviita pawanga apo, madzimai akalida strike yakadzinga HR manager. Hatingazvikonewo muZimbabwe. Asi dambudziko ratiri kuita vashandi vacho ndivo vari kuramba kubatana.
Zvochizodini manje ramangwana remushandi romira papi?
Kuti tikwanise kudimanda muhoro inotenga, employer tange kutinzwa kuti vashandi variko, hunge taratidza kuti tinokwanisa kumisa production.
Avo vange vari mukuru wesangano revashandi remumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Javangwe Nomboka, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanhau reHerald rine nyaya yekuti gamba renyika uye vaive muzvinabhizimisi vaBen Mucheche vacharadzikwa nhasi kumarinda eHeroes Acre. Pepanhau reChronicle rine nyaya yekuti kanzuru yeBulawayo iri kuti yakagadzirira kurwisa kupararira kwechirwere chekolera icho chabata vanhu zana kusvikira pari zvino. Pepanhau reNew Zimbabwe rine nyaya yekuti nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kuBulawayo dziri kukurudzira mutungamiri waro vaRobert Chapman kuti vasakwikwidze musarudzo asi vatsigire bato reCitizens Coalition for Change, CCC, kuti vanopikisa vawane mukana wekukunda. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Tarangaitwa Washi ndiri kuJobek. Tinongoti tinongokumbirawo kuna vamunangagwa kuti ngavangosiyirawo mupfana chinzvimbo izvo. Ngavangoita kuti mupfana apinde vanoita yiro. Vakaita kuti mupfana apinde vanoita yiro because vanenge varerutsira ruzhinji rweZimbabwe because vanhu vasafa zvakwana. Enough is enough. So tachikumbirawo maelections sake, please tokumbirayo musatengwe nemari dzisina basa. Ngoita tiwomupfana ambopinda zvinhu zvichinji, zvikafu chiwanike mumastoro, mari tenderere, madiaspora ese tidzoke kumba, tanoita nokugara musango.
PaStudio 7 apo, paStudio 7 vana mukoma tanonoka, vana mukoma jonga mamuka sei nekuswera. Ini ndiri kubatikana nenyaya yemari munyika medu umu. Kutaura pachokwadi muno isisi tanetseka zveshuwa. taneteka mari inodonha every day. Kana utungamiriri uripo usingachakwanisi kutonga nyika zvakanaka, ngavarege mukomana apinde, varege kuita zvekubiridzira zvavari kuda kutiitira, varege mukomana apinde aimbotongawo nyika. Nyika yedu ive nekuchinja, nekuti kana tikaramba takadai kwatinenge tichienda zvishuwa panenge pasina. Ndichirume ndiri muSouth Africa.
Studio, murise apo. Toda utaura kunana mailinda masarira awa. Kana ndisina mari dzakakwana, siyanai nazvo zvekuda kukondeseta mapresidendi. Siyanai nazvo. Zaiti murenyu kuti wamana, pane huchi payero chete apera, nevamwe vese vari kuti anzi mari dziri kushota vachiti aiwa, hadzifani kushota kana muri organized. Zvitoreva kuti hamuna organized yamunayo, saka itosiyanai nazvo. Mavhoti kutriple C mapedza masports apinde mukomana ndidigo zvavo.
Pamusoroi vana vatanonoka hwande nevamwe venyu vamunosevenza navo ikoko kunana Blessing Zulu, ndinoda kutenda zvikuru nemukana waitwa nehama dzedu kunonyoresa kuti vamirire matunhu nevanomirira nyika nevanomirira kuparamende. Ndinonyanya kuda kukorokotedza zvikuru Alderman Peter Imbayarwo nekusarudzwa nevanhu munharaunda kuti vavamiririre zvandinoremekedza kunyange neni kuti vaimba yarwo mapuwa mukana. Mukana ndewenyu, tinovimba muchakunda zvano zvine mutsindo zvigozova zvinhu zvichashamisa munhu wese mudunhu rezaka central constituents. Ndingada zvangu kutanga kungoti ndingoti kwazise vaviri vatatu vandinogara navo vatinogara tichisimbisana navo zviri maringe nomusangano. Oliver Maronga, murongi mukuru muchiri mukati menzvimbo yeJimstein. Kuda kwashe Zhou. Tonderai Mahambirwe, Wilson Zariro, chibwe chitedzwa. Ndakamirira timu rangu rese ndinozikanda naye Mabhunu.
Mazwira se mari dzokupinda musarudzo idzo dzakatonaka idzo, dzakatonaka kuti vanhu vazhinji vamo murege kukwana-kwana, kozi maitozotikanganisawo kuti tizoziva kuti vamwe vana sekuru vedu matonga nezvimwe zvimapato zvenyu zvidiki zvinoramba kujoina kusisi. Indai vanhu mose kusisi uko mujoine tibvise hurumende isingaiti. Mai mwana ungana futi ipapo semajuru ano vatokanganisa kuvhota vanhu. Ndai kuna Chamisa, muvhotere Chamisa mose, kuti zvenyu zvokuda kutoti toda kumira pamakandidheti. Mari dzakatodhura dzakatonaka, zvokuti mushaye mari murege kuunda koko mutongovhotera chi ipo paya pasisi shanduko muZimbabwe. Ndimurambi Lameki paJoza, thanks.
Hallo pastudio 7. Ndini ndikunwa kubhoera kwanyashanu kwagotora. Pane zviri kuitwawo zvitinenge tichionawo kuti zvinhu izvi zvinogona kuti tiri kuita development here. Hurumende yakati vana havadzingi pachikoro, asi pachikoro pagotora pane chimwe chiticha chihedmaster chakauyapo chinonzi Betera. Saka Betera ichi hachitori nemisheni yakasimba yekuti kana hurumende yacho yakati sarudzai bhimu muise vana mubhimu, tikasarudza 329 vakapinde mubhimu. Saka takapedza kusarudza vana vacho ivowo hapana kana one uri kudzidza. Kukomuka makusendiseni chakananga mumakirasi chichidzinga, zvinei kuti wakadii kana kuti wakadii munhu pachikoro pasi kutogare munhu dhei kubva Friday kusvika kubva Monday kusvika Friday vana vanenge vachingodzingwa chete. Saka zvinotinetse kuti hurumende yakati vana ngavasadzinga vadzidze, vanhu voite meeting nevabereki. Ndozviri kuite zvimwe zvikoro kuti vanotoite meeting nevabereki kudai dzevabereki, nekuti vana havasi vanobhadhara.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokororazve 202 461 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patino utwa chidimbu chete chenyaya. Tinoshaya chidimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira. Zvose zvinoda nefenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Uganda inonzi yakatanga kuviga vanhu makumi mana nevaviri, kunyanya vana vechikoro pachikoro cheLubiriha Secondary pamuganhu wenyika iyi neDRC vakaurayiwa nevanopfurikidza mwero. Vanhu vanomwe vakakuvara, vamwe vana vechikoro vatanhatu vanonzi vakapambwa. Vakauraya vanhu ava vanonzi ndevechikwata cheAllied Democratic Forces, icho chinodyidzana necheIslamic State Group. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni vakashora zvikuru kupondwa kwevanhu uku. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vakasangana nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping kumuBeijing murwendo rwavo rwekushanyira nyika iyi. Rwendo uru rwakange rwakanangana nekuedza kudzikamisa ukama pakati penyika mbiri idzi. VaXi vakaudza vatori venhau munyika mavo kuti vanovimba kuti rwendo urwo ruchadzikamisa ukama pakati penyika mbiri idzi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. VaHunter Biden, mwanakomana wemutungamiri wenyika yeAmerica, vaJoe Biden, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mumwedzi uno wachikunguru, vachibvuma zviri pamutemo mhosva nhatu dzavari kupomerwa dzine chekuita nepfuti muchuchisi mukuru vaMerrick Garland. Nechitatu vakaramba zvichemo zvemaRepublicans zvekuti vaBiden vakapiwa chipfumirano chakapfava apo bazi rezvemutemo riri kubvunza vaHunter Biden kupomerwa mhosva nhatu dzemutemo idzi. Vanonzi vakapiwa mhosva idzi pasina tarisiro yekusungwa. Vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter vaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakati uku kubhabhadzirwa zvichienzaniswa nemhosva makumi matatu nenomwe dzavakapomerwa ivo masvondo maviri apfuura nekutadza kubata magwaro ehurumende akakosha pakapera utungamiri hwavo. Vebato remaRepublicans vashora mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nebazi rezvemutemo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Kusvika pari zvino, varume vasere chete ndivo vanonzi vakwanisa kunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka mudare renomination court. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti nenge dzaro zhinji dzakakwanisa kunyoresa kunyangwe rakanonoka kuzivisa vamwe vainge vachikwikwidza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru, anhasi apo tichakupai dzimwe nhau mururimi rwechishona. Ndokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muri mumaoko mantungamiri Nkomo, achikupai nhau dzeIsindebele.